ininiwo mashoko iyayo ndakamboanzwa asizve ndokubva ndatarisa pawebsite yeHome Affairs. Nekuti Home Affairs kana ichinge yaita urongwa hwainoita toti nerimwe maringe handina kunge ndazvindwa pavhitivhiti kana pawairesi, ndinoenda pawebsite yavo nekuti vanobva vaisa mutauro iwoyo ipapo. Handina chandakaona chinotaridza kuti pane urongwa hwakaita hwokuti vanhu vane mapemits aya anonzi maZimbabwe special permits vakwanise kuarenuwa tichitangisa kubva mangwana.
Imi sesangano ranga richimboitawo hurukuro nehurumende yeSouth Africa pamusoro penyaya iyi, pane zvamati maedzawo here kuita kuti muwane kujekesera?
Hongu takamboedza kuvanyorera tichida kunzwisisa kuti zviri kufamba sei, asi dambudziko ravapo nderekuti pakatsvetwa minista mutsva, ndofunga ane masvondo kana mana kana mashanu avepo. Saka pese panotsvetwa minista mutsva anototaura kuti ndoda kumbowana nguva yekunzwa kuti chigaro changu chinogarika sei, uye ndichinzveranzvera ndichiona kuti dipatimendi randapiwa here rinoshanda sei. Saka hatina chatati takwanisa kuwana chekuti tigwerekete naminista mutsva tinzwisise kuti iye zvaakapiwa matomu vakanga vamupa matomu vanga vamusiyira vachiti. Chechipiri ndechekuti minista mutsva uyu tingangoti pachirungu shize naacademic. Saka vanhu vezvemabhuku vezvekuvana muzvinafundo vanonyanya kutarira zvikuru mumabhuku, havanyanyi kuda kushingirira kuti hazvimatongerwo nyika sezvinoita mapoliticians and out and out politicians. Saka hatisati tanyatsoziva kuti sezvo ari muzvinamabhuku mamiriro ake iye panhau dzakadai anenge achizvitora sezviri mumabhuku here kana kuti achaita inozi political decision out. Pane chatati taziva panhau iyoyo.
Imiwo mati mambobvunzwa here nezvitaro zvezimbabwe pamusoro penyaya?
Hongu, kune vazhinji vanototinyorera iyo tsamba yacho iyoyo, ini kutoti ndizoiziva nezvayo. Ndanga ndatonyorwa nechimwe chizvarwa chemuzimbabwe chichiti ndo zvandakaona izvi. Nyaya yacho ichinge yabvawo kunewspaper rokumusha, ini ndokungopindura ndichiti inini handina chandati ndaziva. Nokuti chatisingadi isu sesangano ndechekuti tikwidze vanhu ndege dzamashanga, vanhu vozodonha mundege dziya zvivoona kusaka zvanga zvisizvo. Asi zvekune rimwe rutivi tinenge tichidaira kuti hapana kapfuusi kanopfuta pasina kambo. Saka asi kutaura chokwadi, ini ndakatarisa pawebsite yeHome Affairs ndichiti kana minista vakapa statement iyoyo inofanira kuvapo pawebsite pavo, nokuti zvinhu zvese mastatement ese avanopa vanoita pawebsite pavo.
Muri kutarisira kusangana riini zvakare nehurumende yeSouth Africa pamusoro pemagwaro
iwayo? Rimwe dambudziko guru riripo manje nderekuti minista akanga aripo yaMalusi Gigaba akanga ari very very active paTwitter apa. Saka waigona kumutumira tweet uchimutaurira kuti ndoda kusangana neminista agogo. Zvino uyu mutsva uyu kana paTwitter pacho handisati ndamuona. Saka kuti tizive kuti tinosangana navo rini hatina kana. Taakutongonamata nokuvimba kuti ivo vanoziva kuti pane nhau yakadai. Zvichida nerimwe zuva vachatibata voti ini zvizvarwa zvezimbabwe zvinomirira maZimbabwe ini, tiuyai kuno tihwerekete tikuudzei kuti tine zvatamboronga zvakadai zvakadai. Ndakambonzwa zvangu mutauriri weHome Affairs achitaura iye kuti cabinet yeSouth Africa ichagara pasi igohwereketa nyaya dzemaZSC. But hatizivi kuti cabinet yacho inogara pasi rini, nekuti nyaya dzemaZSP yanga iri cabinet decision. Saka kupiwa kwavanhu kana kusapiwa kwavanhu ichadzokera zvekucabinet. Saka kusazoziva kuti cabinet yacho kana yagara ichagara zvarini uye vachatipa mhinduro dzekuti chii, hatina zvatinoziva. Saka isu takangomirirawo kuti kana vachinge vazotibata toendawo tomhanya zvikuru tosvikako nechimbi chimbi tonzwa kuti vari kuti chii. Asi pari zvino haa kutaura chokwadi hapana zvatati tanzwa.